Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 28/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba avo vakadzingwa muZanu PF vanoparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. Zanu PF yoita maprimaries ayo mangwana, dzimwe nyanzvi dzichiti mvonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Zimbabwe yobvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zviri kunyoreranwa pasi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana vachinge vasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Tovhotera Mnangagwa here kana Chamisa? Mnangagwa here kana Chamisa? Zanu PF here kana MDC alai?
Vashaura pamusangano wavaita nevatsigiri kwaJonasi kumaruwa ekwaseke nhasi vachamisa vati vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa navamunangagwa nevekune dzimwe nyika vachiti vanoda kuona kuti pane chakanakira nyika neveruzhinji here muzvibvumirano izvi.
We are not open for business. We are best for business. We are good for business. Saka patinoita pinda Zimbabwe is good and best for business. We are not going to open, nokuti ukaopen hausi ichinopinda mauri unofanira kugara wakavhara magedhe enyika yako. Asi uchiti hati vanopinda vanopinda vachiita business renyika. Hatidi masoti, ndosaka ndakati zvese zvakasainwa naMnangagwa ndichingopedza kuvhota nokuti mapepa ese akasainwa naEdinga wepano zvakashandira nyika izvi tozvichengeta. Kana zviri zvavo zviri zvokumba zvese ndiri kukanzura makondirakiti iwavo. Dzokerai kumba, dzokerai kumba, dzokerai kumba, dzokerai kumba.
Vachamisa vatiwo kana vachinge vapinda panyanga vachaitawo kuti nhepfenyuro dziwande munyika.
Muna July pandiri kupinda pamunongoita president wenyu ndiri kuita kuti munyika muno musava neTV 1 kubva muna 1980 38 years tine 1 television. Ndiri kuita kuti TV ivhurwe iitwe nemamwe maprivate operators vakwanisewo kuchepfenyura vachikritisaiza hurumende vachipa vanhu mukana wamashoko akasiyana. Zvo zvatiri kuita patinongopinda. Patiri kupinda maradio station tiri kuvapa malicense ekuti akwanise kutepfenyura zviitika kune dzimwe nyika. Totova nemuono wakaoma.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vakwegura vacharapwa pachena kana vakavhoterwa kutungamira nyika.
Patiri kupinda apa isu tiri kutaura apa inozi healthcare system. Tinoti neadult care. Kana une 65 years kuenda kumberi rapwa mahara. Famba nemabhazi ehurumende mahara. Famba nezvitima zvatiri kunzwa mabullet trains mahara. Roora kana kuroorwa mahara.
Maererano nemakakatanwa ari muMDCT vachamisa vati vatogadzirira kare kuti veruzhinji vasavhiringidzike pakuvhotera bato ravo sezvo vakasarudzwa kutungamirira chimwe chikwata cheMDCT muzvare Tokozani Kupe vachiti vachakwikwidza sarudzo idzi vachishandisa zita rekuti MDCT. Vachamisa, au vanga vachifamba nevamwe vatungamiri vemapato ari mu MDC Alliance, vanosanganisira vatenda EBT, vaJacob Ngarivhume, pamwe navaMathias Gujutu, vati vachagadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji varerukirwe neupenyu. Zvichakadai, vachamisa vazivisa vatsigiri vavo kuti vari kuenda mhiri kwemakungwa kuLondon svondo rinouya kwavari kunoita misangano nevari muhurumende yeBritain. Vachamisa vakatarisirwa kuita mumwe musangano nevatsigiri vavo kumamina kumondoro mangwana. Ndakamirira Studio 7 kwaSeke, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbo miririra masvingo Eben muNational Assembly avo vakadzingwa mubato reZANU PF zvichitevera kubviswa kwava Robert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika gore rapera vaDaniel Shumba. Nasi vaparura bato ravo reUnited Democratic Alliance kuchitungwiza. Godwin Mangunjwa anoti panyaya iyi.
Vashumba au vaifungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai wava Mugabe, amai Grace Mugabe, nevamwe vakaita sava Jonathan Moyo nava Sevia Kasukuere. Vaudza Studio 7 kuti bato ravo reUDA rakavambwa muna zvita gore rapfuura. Vati bato ravo rinoziva zvinorakiitwa kuti nyika ive neutongo hwejekerere.
Tichigadzirisa kubvutwa kwakaitwa nyika nevari pava vamunangagwa navamwe vavo. Isu toda kunzi anonzi constitutionalism. But zvikuru sei toda kugadzirisa poverty nokutambura kuri kuita vanhu vemuno muZimbabwe kubvisa unhapwa kuti vanhu vawane raramo.
Vati bato ravo rave mumatunhu ese munyika uye nhengo dzaro dzakabva kumapato akawanda akaita seZANU PF, MDC, NPP nemamwe. Vashumba avo vaimbo vemusoja vati havana kufara nekubvuta masimba kwakaitwa nemauto achishandiswa nevanhu vane uori munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato iri vaEdward Kakora vekumashonaland syndrome vaudza Studio 7 kuti kubviswa kwavamugabe pakatsamwisa vatsigiri vakawanda veZANU PF mumashonaland syndrome.
Chokwadi ndechokuti ku yakaitwa muna November yakasakadza masupporters eZANU zvokuti ndo kune mhomho yakawanda yari kusupporta UDA. Kwozoitawo zvakaitika muMDC mwedzi mishoma yapera mastructures eMDC ari mu mashonaland syndrome vapera vese kuuya kuUDA nokuti somehow hapana munhu anosupporta Sagar.
Vashumba avo vakambodzingwa muZANU PF zvekare vakatanga bato ravo reUnited People's Party muna 2006 vasati vadzokera zveMuZANU PF muna 2008 vati UPP yakafa kare. Vati UDA ichakwikwidza zvigaro zvese muparamende, makanzuru nechemutungamiriri wenyika. Mudzidzisi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvirikitwa navashumba nevamwe vavo hazvikanganisi bato riri kutonga reZANU PF. Vati ZANU PF yakadzinga vanhu ava mushure mukona kuti vanhu vaida kushandisa musangano kuwana mari chete asi vasina zvido zvemusangano. Mupepeti webepa naurethe Observer uye vari nhengo yeZimbabwe National Editors Forum vaBarnabas Tonjana vaudza Studio 7 kuti mapato angawande muZimbabwe asi mapato anosigirwa zvakanyanya iZANU PF neMDCT yava Nelson Chamisa.
Tungori tumapati tungoripo kudzi munhu anenge achifarira kunzi ndiri president, ndiri president. Asi une vanhu here? Hana kana vanhu.
Zvinonzi kuwanda kwemapato ari kuda kupinda musarudzo pave kutemesa musoro Zimbabwe Electoral Commission. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Godwin Mangoja.
ZANU PF iri kuita sarudzo dzemaprimaries mangwana mumatunhu ose emunyika. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga vachamiririra bato iri musarudzo dzemakanzura, National Assembly neSenate. Gadziriro yesarudzo idzi yanga isina kumira zvakanaka mubato iri sezvo panga paine makakatanwa vanhu vachipumana uroyi kuita chioko muhomwe pamwe nekuratidzira vamwe vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka zvikuru kuvanhu vanofungidzirwa kuti ndeve Generation 40 iyo yagara ichirwisana neTeam Lacoste inotsigira mutungamiriri webato vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 yaedza kutaura nemurongi wemisangano muzanu PF vaEngelbert Rugege asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti rwendo runo zanu PF ichabuda isina kusimba nepamusana pemakakatanwa ari mubato iri.
Mvenge iri mumusangano wezanu PF kwete havafaniri kunge vachidaro kunyanya zvinhu zviviri zvisingafaniri kunge zvichiitika zvatanga tichiona nyaya yemhirizhonga kurovana nekuvhundutsirana hazvidiwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Chepiri, nyaya yekubirira haisi iyo nekuti tikaona zvichidai pamuti munyoro wezanu PF komiti yakaoma kumaopositeni vanozotii. Saka tinokurudzira isu tichiongorora kuti ngazviitwe mune zvakanaka, ngavasaita bowa bowa nemhirizhonga, ngavasabirirana kana kurovana kuti uve mucherechedzo wakanaka wekuti sanzo dzatichazoenda mberi idzo dzenyika yose dzevamupato vakasiyana anenge achiungana dzinenge dziine runyararo. Kunogona kunge dziri nziro dzekuparara zvakare kwemusangano wezanu PF. Vamwe vanenge vakundwa kana kuti vanenge vabiswa vasairirwa kuri kutivi voti aiwa haiziyiwi tava kunotanga wedu musangano. Ndo matambudziko atinogona kuona iwayo.
Mune dzimwe nzvimbo takatoona kuchiburitswa mari, vanhu vachitorwa mavhidhiyo vachitopa vanhu mari vachiita sokunonzi vari kutotenga sarudzo idzi. Zviri kuitika kwakawanda wanda here semanzwiro wamuri kuita?
Hongu zviri kuitika kwakawanda uyezve kushayiwa zivo kwekuti vanhu vanenge vachifunga kuti nekuti havana chavanenge vakaitira vanhu vemunzvimbo yemunharaunda vomhanya mberi nemari kuda kutenga mavhoti hazvitendedzwi, hazvisi pamurawo. Asi tinotenda kuti zviri kuburitswa pachena zviri kufumurwa. Tinoona iko zvino vanga vati zviita kunzvimbo dzekunana Zweri Kwekwe vafumurwa, vanofanira kunyara nazvo.
Mukukokera kwavari kuita vange vachifanirwa kunzi vafambe vari pamwe chete kuti vaedze kudzikisa matambudziko iwaya ekutukana nekunyombana kana kurwisana.
Izvo zvakatotekeshera maprimary ari kuitwa yezanu PF. Asi tiri kukurudzira utungamiri hwemusangano wezanu PF vamunangagwa nevamwe kuti ngavataure vakamira chaizvo kuti kwete 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 hazvitendedzwa, hazvisi izvo, harisiwo gwara remusangano rekuita mhirizhonga nekutukana nekunyombana.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda neHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Hurumende inoti yava kubvumidza vanhu kuti varime mbanje zviri pamutemo yekushandisa semushonga unorapa unenge wapiwa munhu nachiremba. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Pasi pemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, gurukota rezveutano ndiro rine masimba ekubvumidza vanoda kurima mbanje zviri pamutemo. Chiremba vanoshanda nesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights vaNicholas Wazadza varumbidza danho ratorwa nehurumende vachiti zvichabatsira vanogadzira mishonga. Dr. Wazadza vatiwo zvirwere zvakaita segomarara zvinodawo mishonga ine mbanje mukati.
Kutenderwa kwaita kurimwa kwembanje nehurumende yeZimbabwe shure mekunge vachitarisira kuti ivo vachange vachipa vanhu magwaro nemapepa anoita kuti vanhu varime mbanje, zvakanangana nokubatsira bazi reutano nevaya vanobika mapirisi nemishonga iyo inoshandiswa zvimwe zvinhu zvatinowana mumbanje. Tinoona sekunaka kwazvakaitira bazi reutano nevaya vanobika mapirisi kumafarmacists uko nekumafarmacologists. Zvakatarisisa zvikaonekwa kuti mumbanje mune mamwe atingati machemicals anowanikwa imomo anobatsira kurapa zvirwere zvinorwadzisisa zvakaita segumarara. Izvi tichizoona zvakanaka kana mbanje ikakwanisa kurimwa nevarimi ava.
Dr. Wazadza vatiwo kushandiswa zvakaipa kwembanje zvine njodzi, nekudaro zvakakoshawo kuti hurumende inyatsoongorora kuti mbanje iyi haizoshandiswi zvisiri pamutemo. Asi amai Dr. Chiwa vanogara kumufakose vati senyika ine huori vanotyira kubvumidzwa kurimwa kwembanje uku. Amai Chiwa vati zvinenge zvichida kunyatsoongororwa zvakadzama kuona kuti vanhu vanongorima mbanje kuti ishandiswe mukurapa netsvagiridzo chete.
Inini hangu panyaya yekurima mbanje zvekulegaliza mbanjeka zvinotoda kumonita Nokuti vakangosiya munhu wese achingoirima ka. We are sitting on a time bomb senyika. Saka zvinotoda kumonita chaiko kana iri fo kurapa. But vakangozosiya ende kumunda kwacho anenge achimonita ndiani rwozika munhu achashuta indichada kutesta kuti inombonyanyoita sei.
Izvi zvatsigirwawo naamai Pretty Gambiza, avo vatiwo vanotyira kuti vanhu vanozotadza kutevedzera zvinangwa chaizvo zvatenderwa kurimwa kwembanje munyika.
Nyangwa ndozvifarira zvakashata nokudisa kuti kurudzira kuti vanadiki vese vapute mbanje. Munhu anese ari good seven anotanga kutopinda mbanje.
Zimbabwe nyika yepiri mudunhu reAfrica kubvumidza kurimwa kwembanje zviri pamutemo mushure meLesotho. Mbanje hachisi chinhu chitsva muZimbabwe sezvo ichirimwa kumaruwa. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inogona kurima mbanje yekutengesera dzimwe nyika, izvo zvinogona kuunza mari yakawanda. Nyika dzakabudirira dzinotengesa mishonga inenge ine tetrahydrocannabinol iyo inobva mumbanje. Asi munhu anofanirwa kunyorerwa prescription nachiremba kuti atengeserwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombonzwa chiziviso chehurumende yeAmerica.
Basi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika riri kupa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu kumunhu ane ruzivo nezvekuurayiwa kwechizvarwa cheAmerica, Joel Shram. Musi waKurume 18, 2012, Shram uyo aive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe akapfurwa akafa muTaiz kuYemen nemurume aive pamudhudhudhu. Pakaurayiwa Shram, murume uyu aive mudzidzisi werurimi rwechirungu paInternational Training and Development Center, chimwe chezvikoro zvine mukurumbira muYemen. Mushure mekuurayiwa kwaShram, chikwata cheAl Qaeda muArabian Peninsula chakati ndicho chakanga chauraya Shram. Kubva pakaparurwa Rewards for Justice program muna 1984, America yabhadhara vanhu vanodarika makumi masere mari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora. Vanhu ava vakabatsira kuti magandanga asungwe. Chirongwa cheRewards for Justice chinowanikwa paTwitter inoti @RewardsForJustice. Munokwanisa kuziva zvakawanda nekuenda pawebsite inoti www.rewardsforjustice.net. Anenge aine ruzivo rezvakaitika kuna Shram ngatumire tsamba mbozha kuinfo@rewardsforjustice.net kana kufona panhamba dzinoti 1-800-877-3927. Ichi chiziviso kupasi rose chabva kuhurumende yeAmerica. Tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyauye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyauye ndiri muWashington. nazi taita rombora kanaka kungetine urukuro nemumwe mudzimai ari kushanya imomuno muamerika. Regai tiende kwa vari tinsu kutindiani uyezwe kuti chirongwa chipi chavanga vafambira iko kuno ku America vachibva kwa mutare ku Zimbabwe.
Tavangu ndinonzi Gertrude Shumba, ndiri executive director we Family Care Trust. Tinova base tiri ku Zimbabwe. Kuno kundauya ku annual planning workshop yedu ye USAID. Kuya kwatinowana funding from PEPFAR, saka ndinofara kuti takapedza musangano wedu zvakanaka uye takakwanisa kuti tisaine maplans edu e2018. Saka USAID inenge ichitisapota zvakare kuti tibatsire vana maorphans and vulnerable children kuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti muuye kune misangano yamauya uyezve tichabatsira sei pamunodzoka kumusha?
Zvakakosha chaizvo, especially zvakaitwa nehurumende iyeyi yeamerica yekuti maimplementing partners tiuye tizosiya maideas at global level, tichidzidzawo mabest practices, isi tichiyawo mabest practices edu sezvo tichisapota maorphans and vulnerable children ekuZimbabwe, vanova vana vane utachiwana hweHIV, vana vabereki vakashayika neHIV nevamwe vanenge vachingova vasina kwanisi kuzviendesa kuchikoro. Saka tine tichibatsira panyaya dzemaschool fees neeconomic empowerment uyezve nekuona kuti nyaya dzehealth dzavo dziri well covered.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichochi semudzimai?
Chakaita kuti titange chirongwa chekuchengeta vana vari orphaned and vulnerable inyaya yekutizvo muZimbabwe munoziva kuti prevalence HIV yakambokwira chaizvo, iko zvino zvaiyadzika pa 11.5. saka tine vana vakawanda vakashayikirwa nevabereki, vamwe vana vari kurarama neutachiona. Saka vana ivavo vanoda kuti vawanewo support yekuti vadzokerewo kuzvikoro, vakwanise kuwanawo chikafu chakanaka, uyewo vakwanise kuti vararame upenyu huri nani. Vamwe vanenge vachida kutozoenda kana kuti vatsvagewo mabasa vachitrenwa, yatinoshandisa maprogramu yatinoti ye Dreams Initiative yatinenge takafokasa vana vasikana vechidiki mukumanikaland.
Muri kushanda nevasikana vechidiki vakawanda sei uyezve mukati vari kubatsirikana sei?
Tiri kushanda nevana vakawanda vanosvika 8500. Vanova ivo vatiri kubatsira mukuti vave neeconomic ready, yatinoti economic readiness. Vatinotraina mashort courses sezvakaita kana kuti dress making kana kuti cake making kana mabasa ese akangosiyana-siyana emaoko anokwanisa kuti vazokwanisa kuti vazviraramire pachavo.
Kune vamwewo madzimai vakateerera vanoti ndingazvigonawo here zvamuri kuita, mungavatichii kana vachidawo kutanga zvirongwa zvekuti vabatsirewo vamwe?
Takatarisa kumadzimai tozva kuti zvinotinetsei sewomen leadership, asi zvinongoda kuti munhu uye nefocus uye nekudzidza from others kuti how can you make our communities a better community. Nokuti tinobva kuti kazhinji madzimai tinonzi tarisirwei pasi kuti tingazvigona here, asi ndofunga munhu kangoo nemamentors ako and being a transformative leader tinoona zvichiendeka, uye toonawo kuti zvakare kana mabasa edu, nokuti semadzimai tisi tinoziva matambudziko evana zvakanyanyisa kudarika na baba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous Mhlanga. Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudzawo zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota rekabhineti rekubvumidza vashandi vehurumende kuti vange vachipinda munhaurirano dzemihoro, kana inganzi pachirungu collective bargaining, nehurumende pamusoro pemari dzemihoro yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Zhou.
takatanga nekuvabvunza kuti vanotambira sei danho rehurumende rekuvabvumidza kunge vachipinda munhaurirano dzemihoro.
Ayo mashoko anotaurwa nevanyori vamapepa, asi ndinoziva kuti mashoko amanyausa mukanwa anoda kuti aone sokuti varairidza vana nyaya, because varairidzi vakaserva petition kuna minista wambengezi musi wa27 mari yokuti vachanga vachiramwa mabasa panotanga kotoro rechipiri. Chimwe chikuru chavaitaura zvekare ndechekuti muhurumende hamuna collective bargaining, izvo zvinova zvinotaura nesection 65 yenew constitution. Saka zvataa kuona zvichinyorwa izvi zvaakuda kujustifya sokuti varairidzi havana legitimate cause yekuti vaende kustrike nekuti hurumende yakatobvuma. Ndosaka varairidzi vakazofoma mubatanidzwa wavo wefozeo kuti vaone kuti zvingava nani kuti vambomira vega ezvesector kuda vangafosa hurumende kuti itaure navo necollective bargaining. Saka varairidzi vari kuda collective bargaining iri pa2 levels, iri at a broader level nesectoral level. Izvi zvaakungonyorwa izvi kuda kuti tase kuti vashandi vehurumende havana nyaya nokuti hurumende inoda kugadzirisa zvichemo zvavo, but chokwadi ndezvokuti kuda kusengedza vashandi vehurumende dengu rina mazwe nokupa promisi dzisingabudi. Ichinozva kuti collective bargaining hakuna, and collective bargaining zvimwe zvezvinyunyuto zviri kudiwa navarairidzi pavada kuramwa mabasa panotanga kotoro riri kuuyai.
Asi mati mambowanawo here mukana wekuti munge muchikurukura nehurumende pamusoro penyaya yecollective bargaining iyoyi?
Pakambotaura kuna 2014 tikaita mastudies akatoenda kunana South Africa, ipapo munhu aitungamira kugovernment vanga vari maichitauro vanga vari public service, but tava kufunga kuti tava kusvika pokupedzisira apa even pachizouya, because new constitution yanga ichangouya. Ndopakabva maichigwamba vabviswa ikoko public service vaisawo kumoko. Saka hurumende inongogara ichitambisa nhova vashandi vayo, inopromisa ichinyepa. Iko zvino kana yaida collective bargaining yaizotora vashandi vehurumende ichivaisa kuofisi ya president necabineti, kunonotaurwa nani ikoko? Saka manyepo aya manyausa mukanwa kuda kuita sokuti hurumende iri kuda kuitira vashandi vayo zvakanaka, asi hapana zviripo makumbe enyoka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Joe. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yanhasi. Mutare City 0, FC Platinum 1, Black Rhinos 0, Bulawayo Chiefs 0, Rentals 0, Harare City 0, Nitroot 3, Capes United 4, Chicken Inn 1, Yada 1, Ngezi Platinum 1, Highlanders 0, Shabani 1, ZPC Kariba 1.
Radix, you got that fire, baby.
That's a summer, that's a moon, see ya.
Feeling in your bloodshot.
I'm ready for my cross the road. I will cross the seven seas and climb the highest mountain just for you. All these things just for you. Baby, in the jungle, we don't need jumbo. I'm like the number one, I'm gonna get gasp. I need child and if I got a guy young, young. Baby, in the night, and then you put the wood.
Takupa inzwisa yekambo kachangoburwa Mesh Up Mind ka DJ Radix. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri werimwe bato reMDCT vaNelson Chamisa vanoti vachaongorora zvibvumirano zvose zviri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaDaniel Shumba Avo vakadzingwa muzanu PF vaparura bato ravo idzva reUnited Democratic Alliance. Zanu PF yoita maprimaries ayo mangwana. Dzimwe nyanzvi dzichiti mbonga mupopoto iri mubato iri inogona kurisiya risina simba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda bakuvi